vashaura nestudio 7 mushure memusangano westanding committee yebato ravo waitirwa pamuzinda webato iri mutauriri wemdct vaobert gutu vati misangano iyi ichaitwa nechina
avana musangano musi wechina kufira mangwana misangano miviri wokutanga unenge uri wenational executive tinokuti muchirungu inonzi extraordinary meeting yenational executive ichingopera kuita extraordinary meeting yenational council misangano iyi ndingangoti donzo rayo ndeyekuti ikwenenzvere kuti pari zvinhu pane zvakanyanya zviri kutaurwa nemi matone nhau zvatiri kuverenga mapepa nhau zviri kuda pasocial media kuti vanhu vari kunetsana nemdc mavice president vari kunetsana pakuti ndiani ari acting apa pane vamwe vari kudhonzera uku pane vamwe vari kudhonzera uku pane vamwe vasiti hatida alliance pane vamwe vanotoda alliance ndozvatinongoverengawo zuva nezuva mumapepa nhau zvatinongoverengawo zuva nezuva mumwe wasapiwa angotekeshera saka zvine zvikati sevana vemhuri imwe mhuri yasave togara pasi toti haveduwe ngatibudiranei pachena kuti tione kuti gwara ratinofamba naro ndeni nokuti pari zvino inenge yava hanzi njake njake
vagutu vabvuma kuti vatevedzeri vavatsvangirai vaviri vanoti vaelias mudzuri namuzvare tokozani kupe havana kupinda musangano westanding committee uyo washevedzerwa navanelson chamisa avo vari kuzviti ndivo vakazodzwa navatsvangirai kuti vafanobata matomo avo uku vamudzuri vachiti ndivo vakabatiswa chimuti vagutu vati misangano yechina yakatarisirwa kufambiswa navalove momoyo avo vave nenguva yakati kuti vasiri kutsika pamuzinda webato remdc kuburikidzwa nemakakatanwa ari mubato iri
national council inocheiwa nanational chairman vemusangano national chairman vedu ndionarable love momoyo vachitevedzerwa naonarable mobil commish ndo deputy national chairman saka izvozvo tori mubumbiro romutemo kuti national council inogara iyo in terms of our party constitution ichicheiwa na chair the national chairperson
asi kaiko zvinezvi vamwoyo vacho havasi kutsika paafrikaa misangano yavanzonoitwa paafrika
ndisingazivi kuti vacho havasi kutsikapo here nokuti pandakanzwa nguva yapera vaitaura ivo kuti vanga vasina chifambiso saka ndofunga ndakabvunzwa zvizhinji ha vagadzirisirwa nyaya dzetransport nokuti munoziva kuti vamwoyo havagari munomarareka isu vari munomarare zvinotiitira nyore nokuti chiro usina mota zvounongofamba nekokaunge kusvika paafrica zvino ivo vanogara uko kumatovo saka vachitiwo vakamboita dambudziko remotikari yavo yanga aita iproblem but ndakanzwa zvizhinji adambudziko iroro rakagadzirwa zvokuti vakwanisa kuti vakwanisa kuita sei kufamba
vagutu vati musangano wechina wakatarisirwa kufambiswa navalove momoyo avo vave nenguva yakati kuti vasiri kutsika pamuzinda wemdc kuburikidza nemakakatanwa ari mubato iri hatina kukwanisa kutaura navamudzuri muzvare kupe navamoyo kuti tinzwe kuti sei vasina kuenda kumusangano washevedzerwa navachamisa uyu uye kuti vachapinda here misangano yanzi ichaitwa nechina zvichakadai sachigaro weboka revechidiki mumdct vahepimo chidziva vati vanogara vachitaura navatsvangirai vakati vachamisa ndivo vakafanobata matomo avatsvangirai vachidziva vatorawo mukana uyu kutsoropodza vagutu vachivapomera mhosva dzakawanda dzinosanganisira kutsigira rimwe bato risiri remdc uye kutaura mashoko asina kunangana negwara remusangano vachidziva vati nyaya yavagutu inofanira kuzeyewa pamisangano yemusi wechina asi vagutu vati zviri kutaurwa izvi hazvina maturo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kusawirirana kuri mumdc kunopera chete kana vatsvangirai avo vari kurapwa chirwere chegomarara vari kusouth africa vakataura nemuromo wavo kuti akafanobata matomo avo ndiani ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.